ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 28 kukadzi 2022 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi.
No isu hatizomisi nenyaya yemhirizhonga, hatizomisi nani nani zvake munyika kuti tisaita maprogramu edu. We are forging ahead nemaprogramu edu kuti tiende mberi nekuti tine donzo rekunoindusa macandidates edu ebyelection nyika yese nekugadzirira sarudzo idzva.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti richaenderera mberi richiita misangano yaro yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya.
Kana takutoona nevapati vezvematongerwo enyika vachitadza kuisa madzimai kuti vange vachitimiririrawo muparamende, tatoita dambudziko. Saka ipapo chinjirudo chichigadziriswe ichocho, ndofunga taita chichemo ichocho hadzizochitagadziriswa sei, asi takutochishambadza kuti vagari vemuZimbabwe vatibatsirewo kuti tingagadzirisa sei nyaya iyoyo.
Mapato ezvematongerwo enyika anoshorwa kuti haasi kusarudza vechidzimai vakawanda kuti vakwikwidze musarudzo.
Tingati nyaya yekurwisana kweukraine nerussia kurwisana kuri kuenderera mberi inenge yakuda kukora muto.
Russia yaudza mauto ayo anoona nezvezvombo zvenyuklia kuti agare akagadzirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti akasunga vanhu gumi nevatanhatu zvichitevera mhirizhonga yakaitika pamusangano weCitizens Coalition for Change muguta reKwekwe neZuro. Vanhu vanofungirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vakarwisa vanhu vakanga vakateerera mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vachitaura. Pakakuvara vanhu vazhinji uye umwe wevakarohwa akazofa mushure mekunge abayiwa nepfumo. Vachinyora paTwitter pavo, mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaTimo Olkonen vati zvakaitika izvi zvinofanirwa kushorwa uye vakaita izvi vanofanirwa kusungwa. Vati vanhu vose vanofanirwa kukwanisa kutsvaga rutsigiro rwesarudzo vakasununguka. VaOlkonen vati vane urombo kuti pakafa munhu, vachiti vanoimba kuti vakakuvadzwa vachakurumidza kunaya. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti bato ravo richaenderera mberi nemisangano yokutsvaga rutsigiro.
Tanga tine rally yedu kuKwekwe, kubva tabva kuKwekwe panga pane chazezesa. Vanhu vabuda muGokwe vachitsigira vachamisa. Saka ZANU yabvunduka, ndosaka tasvika kuKwekwe panga pane more than 30,000 vanhu. Patatanga programu yedu mushe ZANU PF yazotumira mathaki, vakabata mamachets, mabemba, manobukeri nematombo vakadisrupta programu yedu kuti vachamisa vasaadresa. Ndosaka maona tamboita temporary adjourn the address of the president nenyaya yekuti panga paita mhirizhonga.
Takatarisa zvakaitika nezviro izvi vasiziva. Citizens Coalition for Change ichambomira here kuita marali nekutsvaga rutsigiro kubva kuvanhu?
No isu hatizomisi nenyaya yemhirizhonga, hatizomisi nani nani zvake munyika kuti tisaita maprogramu edu. We are forging ahead nemaprogramu edu kuti tiende mberi nekuti tine donzo rekunoindusa macandidates edu ebyelection nyika yese nekugadzirira sarudzo idzva. Ende tinenge taakuona kuti maproblems emaelections munyika muno ndeapi, ndezvipi zvatofanira kuita so that patinoenda ku-2023 hapadzokorori nyaya dzese dziri kuitika, nokuti vaelegitimate political party ino operator munyika muno atina nani nani zvaka anogona kuti misa kuti ite maprogram edu.
Ko mapurisa hana kubatsira vanhu here? Vakambouya kuzomisa mhirizhonga yakanga ichitika here?
Ya chokwadi mapurisa anga auya kuti aite maintain law and order. Tashaikirwa nemumwe wedu, one of the comrades abaiwa nepfumo. Saka tiri kutarisira kuti pachaitwa maproper investigations nekuti maperpetrators asungwe. Nenyaya yekuti nyaya yemhirizhonga, that's why taudza masupporters edu kuti aite remain calm. Nekuti isu hatidi violence, hatidi mhirizhonga. Tiri kufanira kuti kambe netese freely munyika muno. Vanhu vedu vasingatyisidzirwi. Mayouth edu achiziva kuti no, isu tofanira kumaintaina peace and stability in this country. Nenyaya yekuti hati believe kuti tinofanira kutora masimba through violence. Ndosaka tichiita maprocess ekuparticipata in elections in this country kuti paite shanduko. Tochinja maitiro in terms of the politics in this country. Tobva mupolitics yeviolence nekuti ipolitics yekare. Ipolitics dzaiitwa naana Smith against the nationalist. Idzozo ipolitics dzatisingabelieve. Ipolitics dzakasara. Tinofanira kuita politics where we differ in terms of ideas kuti nyika yoenda sei kumberi.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands, Assistant Inspector Emmanuel Mahoko, uye tichienda pamhepo mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa. Sangano reElection Resource Center, ERC, rinoti mapato ezvematongerwo enyika haasi kusarudza madzimai akakwana kuti vakwikwidze musarudzo. Murongi wemabasa muERC vaSolomon Bobo Sibunu vanoti tikatarisa kuzvigaro zveparamende tinoona kuti kune zvigaro makumi maviri nezvisere, asi pane mudzimai mumwe chete vachiti izvi zvatotipinza padambudziko. Tabata vaBobo Sibunu tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sekuti sarudzo dzemwedzi unoya dzinenge dzakachena nekusununguka here.
Kana takatarisa sarudzo ndofunga kwatanga tiri kwataswera tichitenderera tichiona, taona kuti mapato akasiyana-siyana vanga vaine zvavanga vachiita. Vese vanga vamwanga vachiita ma-door to door, vamwanga vaine ma-ward meetings. Saka tinofunga kuti zvinogona kuti zvino tisunungukei, asi pane zvinyinyito zvataona zvatiri kutarisa kuti zvinofanira kuti zvigadziriswe zvichienderana maringi nenyaya yevoters roll. Gwaro rine vavhoti rasimudza huruva yakawanda chaizvo, zvinoratidza kuti chero kukomishoni kwacho, chero kuvagari vemunyika, chero kwatiri semaorganizations anoshanda takazvimirira rega, tiri kuona kuti pane dambudziko rinoda kuti rigadziriswe. Saka ipapo tiri kuona kuti chimwe chechimwe chinhu chichave dambudziko guru rinogona kuita tsarudzo dzisazokufamba zvakanaka. Tichitarisa zvekare nhau dzinenge dzichitorwa nevatingati ma-state broadcasters kana kuti avo vanotepfenyura zvichienderana nenyika inei yeZimbabwe, tiri kuona kuti havasi kupa mapato ari kukwikwidza musarudzo idzi kana kuti avo vari kukwikwidza musarudzo mukana wakafanana wekunge vachiadvertisa kushambadza kana kukavha panews chaidzo. Nhau hatiri kuona mukana iwoyo uchipiwa. Tiri kutarisa zvekare kuti kune sarudzo dziri kuitwa kumamisha uko. Tinoona kuti ndofunga takamboona ERC ichienda kumatare edzimhosva zvekare nenyaya yevatungamiriri vematunhu vatingati machiefs kana kuti matraditional leaders vari kupinda mune zvematongerwo enyika. Izvi hatisi kuona pachiita yatingati movement muchirungu kana kuti shanduko kuratidza kuti zvinhu zviri kugadziriswa. Saka nekuda kwaizvozvo ndozve zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa kufamba kwakanaka kwesarudzo dzatiri kutarisa dzichaitwa musi wa26 March.
Ko iwo mapato ezvematongerwo enyika ari kuitawo pavo here mukufambisa zvinhu zvakanaka?
Ndinofunga kuti pane nyaya yekuti mapato ezvematongerwo enyika havasi kuisa madzimai akakwana kuti vange vachikontesta. Kana tichitarisa nyaya dzemaparliamentary elections edu paramende maelections ekuparamende, tikatotarisa kuparamende pa28 masita aripo, tinoona kuti kune mudzimai mumwe chete ratove dambudziko iroro. Nekuti kana takutoona vemapato ezvematongerwo enyika vachitadza kuisa madzimai kuti vange vachitimiririrawo muparamende, tatoita dambudziko. Saka ipapo chinhu chiri kuda kuti chigadziriswe ichocho. Ndofunga taita chichemo ichocho, hatizoti chagadziriswa sei, asi takutochishambadza kuti vagari vemuZimbabwe batibatsire kuti tingagadzirisa sei nyaya iyoyo.
Avo vange vari murongi wemabasa muelection resource center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutidza kuUkraine uko kuri kurwisa nenyika iyi nemauto eRussia zvinoti zviri nani kugara munyika ine hondo pane kudzokera kuZimbabwe pamusana pekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Frank Chikore ataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine ndokutipa nyaya iyi.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidza kuUkraine zvinoti upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka muZimbabwe zvokuti vari kutoona zviri nani kuramba vari muUkraine umo muri kurwiswa nyika iyi nemauto eRussia. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe izvi vaNixon Chizodza avo vanogara muguta reVinnytsia iro riri pedyo neguta guru reUkraine reKiev vanoti vasarwa nemakore maviri chete kuti vapedzise zvidzidzo zvavo zvokuva dhokotera. Nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe vachizodza vati vanotyira kuti vanozopedzisira vopa vabereki vavo dambudziko kana vakatiza hondo iri muUkraine vachidzokera kuZimbabwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona, saka pane magroups maviri emastudents, kune vari kuenda nevari kusara. Saka ose magroups iwayo ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari yekuti vakwanise kusurvive, nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini. SekuZimbabwe situation yacho yakaoma, maparents anogona kuva overwhelmed. Asi kana pakagona kungoti patsvakwe munhu wani ari kuPoland nemunhu wani ari kuUkraine, vanhu vosenderwa mari dzinenge dzogona vagona kudividirana zvinenge zvichinyorwa pasi neevidence and everything, zvinhu zvacho zvinogona kufamba zvakanaka.
Vachizodza vatiwo vadzidzi vazhinji vari muUkraine havazive kuti hurumende yeZimbabwe inozokwanisa kuvabatsira here kuti vapedzise zvidzidzo zvavo kana vakadzoka kumusha, vachiti zviri nani kuti varambe vari muUkraine sezvo hondo isati yave kupisa muguta ravagere. Vatiwo kuramba vari panzvimbo imwe chete kunogona kuita kuti vachengetedzeke muUkraine makare.
Tikawana wei yekuuya kuZimbabwe iriko here nzira ingaita kuti tipinziwe kuma universities ekuZimbabwe tikondinye nezvidzidzo zvedu zvatinenge takasarudza zvatiri kuita kunoku? Ndizvo zvinhu zvinotedyika moyo. Vakawanda vari kunoku vekuZimbabwe vari kudzidzira kuita vana chiremba. Kuita chiremba anenge akadzidza kuno kuUkraine nekuZimbabwe. System yacho yakatisiyane. System yacho yakatisiyane. Saka tinenge tichida kunzwa kubva kuhurumende neMinistry of Health kuti vane here nzira yavanokwanisa kuita integrate vana vacho vanenge vakabva kuUkraine vokwanisa kukondinya nezvidzidzo zvavo zvavanenge vakasarudza.
Vamwewo vatataura navo parunhare kuUkraine kwakare vakaita savaKeith Chitunhu vati ivo nevamwe vavo vanga vari mumabhazi kuenda kunyika dzakaita seRomania nePoland kunotsvaga upoteri mushure mekuita kanzatu kanzatu kuti vabhadhare mabhazi ekuvatakura. VaChitunhu vati sezvo vazhinji vavo vanga vasina kana kobiri vakazobatsirwa nemari dzemabhazi nezvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, asi vazhinji vavo havasati vawana rubatsiro sezvo makambani akaita sana Western Union neMoneygram anoshandiswa mukutumirana mari asiri kushanda munzvimbo dzakawanda muUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda rubatsiro izvi. VaChitunhu avo vati ivo nevamwe vavo vave nemazuva maviri vari munzira vachiedza kuda kubuda muUkraine sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi. Ukuwo hurumende yeUkraine isiri kubvumidza veruzhinji kufamba manheru. Vati havazive kuti pavachasvika pamiganhu yeUkraine nenyika dzavari kuda kunotsvaga upoteri vachabvumidzwa kubuda muUkraine here sezvo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakarambidzwa kubuda muUkraine nezuro. Vamwe vabereki vane vana vari kuUkraine vakaita samai Clarence Mukotsanjera vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo uye vakurudzira hurumende kuti ishande zvakasimba kuti vana vavo vabude muUkraine nekukasika. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya vati hurumende yeZimbabwe inokwanisa kutora zvizvarwa zvayo zviri parumananzombe muUkraine yozvichengeta pamuzinda wayo kudzamara zvinhu zvagadzikana muUkraine.
Embassy yenyika yeZimbabwe iri kuUkraine inokwanisa zvikurusa kuyamura vadzidzi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza zviri kuKiev kana kune mamwe madhorobha akasiyana siyana. Vana veZimbabwe vanogara kuUkraine vachidzidza ikoko vashoma shoma zvekuti kana tiri munguva yehondo iyo embassy inokwanisa kutovatora kutopinda nawo muembassy mavo imomo votogara imomo vachidya imomo vachivacha imomo vachitenga chikafu kusvikira nyika yeUkraine yati tekeshe tekeshe.
Asi muzinda weZimbabwe kuGermany unonzi uri kushanda zvakasimba kuedza kubatsira kuti zvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine kuti zviwane pekunogara kana zvichinge zvakwanisa kusvika pamuganhu weUkraine nePoland. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviri kukurudzirwa kuti zvibate muzinda weZimbabwe uri kuBerlin kuGermany panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikore.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Newsday, sangano reZimbabwe Election Support Network riri kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishedze vaongorori vakazvimirira kuti vatarisise magwaro ane mazita evakanyoresa kuvota kana kuti voters roll kuti vanhu vagoimba nezvinobuda musarudzo. MuNewsday makare mune nyaya pamusoro pekumiswa mberi kwedare kwevatyairi vemagonyeti vaviri vachipomerwa mhosva yokupinza munyika zvisiri pamutemo zvunhu zvinokosha zviuru makumi mashanu nezviviri zvemadhora ekuAmerica US$52,000. Tendai Kavhu wekumashava naTawanda Jomo wekubudiriro vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madadiko vateereri weStudio 7, ini ndiri paKB apa. Ndoda kungotaura zvangu kuno vakomana vezana vari kutya, vari kutya triple C kuti haina kumira zvakanaka. Ani ndoda kungodzwa zvangu mapurisa kuti mapurisa please sei vanhu vatambudzika. Makona vanhu vakudai soregerewo vanhu vatambudzika muno muZimbabwe. Vana havasi kudzidza, mari haisi kutenga. Saka please mapurisa tiregererewo tisunungurwe.
Tidorewo muzvinoitika mukati menyika yeMozambique. Ndapota please 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 takagara murima. Hapana zvino zvavanotaura. Mozambique tiri kutambudzika, kutambudzika 100%. Kutambudzika. Mukazova kuti Mozambique vanhu vakagarika kana kuti freedom vanonga veminyepera. Hapana zviro zvakachena Mozambique. Vanhu vanotambudzika Mozambique, kutambudzika svika kupedzesera. Mukazva mari inohora ticha kudai haishandi, mari yanohora nomupurisa. Kudai zvinezvi nyika ichine zvikora zvemwenje, mupurisa uri mumbatso yemwenje, unotongera muhofisi yemwenje. Mungaona nyika yokuti veitongwa munhu pfuti inonga iripo pasaidi, mboma iripo pasaidi. It's not freedom. Hapana rusununguko.
Pa Studio 7 apo munofara here mesemesi pa Studio 7 vashamarari vanotipa nhau dzechokwadi vashamarari. Zviri kuitika munyika muno mazvina kumira zvakanaka. Tanga tichifunga hedu kuti dai chamisa ambopinda pachigaro pamwe kuda nyika inoreruka. Izvozvi takatiza kubva muZimbabwe kuenda kuSouth Africa nevana vese tinavo. Vana vakwanise kuenda kuzvikoro, zvinobuda here, zvinonakidza here. Vana vachaita nekutadza kuziva shona, vari kunyika dzakasiyana-siyana. Vamwe vari kuBotswana, vamwe vari kuZambia, vamwe vari South Africa, vari nzvimbo dzakasiyana-siyana. Vana votadza kuziva mutauro shuwa here, shuwa here, munangagwa pagadzirisi.
Makadii paStudio 7. Kune chimwe chandoda kukuudzai vana veZimbabwe, nokuti iko zvino inguva yeshanduko. Saka kana iri nguva yeshanduko, shanduko haiuyi zviri nyore, nokuti hani muno mavona kuti timbavha idzi dzadzika midzi. Dzadzika midzi zvokukontrola nevashandi venyika, mapurisa nemasoja. Saka zvavadero manje havachadi kungoti vanhu mungoti kana pakangoitika chiyoyo motiza sezvamamoita kukwekwe zviyazviya. Musatiza zvose zvakaitika kugokwe zviyazviya, muta kungotiza tiza vanhu ava, mbavha idzi dziri kukuvhundudzira idzi.
Makandoita vana mukomajonga nanhu tinonyanya kurwadziwa zvikuru pamusoro pekuti panoita maZimbabwe rari pose vane vachitatanziwa nokurohwa nokuita se chinondirwadza chinhuwani. Ikoko kusadzosera ikoko ndizvo zvinobhowa izvozvo. Kunyika dzakabudirwa naSouth Africa zvikwi nomunhu izvozvo vanotodzotsera. Damazimbabwe angakabata zvobhowa izvo.
Ndiro rina chia pesene wa jobs kara. Security okay. Apa paone zvekuita. Muvenga afana kusvika semaonera ndaita apa kuti anosvika pana president muvengi. Security. Be active. Apo apa maitira aya kaya anofadza. Munouraisa president nazvo. Handina kufara nazvo pa security apa pa church dzeya. Pa church dzeya. Naye ngaisvika una jobs kara. Chinjai security kana kuti security ngaive iri ino ruira president kwete kuti balance anongosvika chiro samuwana anongosvika zobana president pagadzise apa apagadzise apa munouraisa president zvisina basa naiyo ngaisvike kuna jobs kara apa vachek patarisise apa
makadiko ana jonga kandemiri ana blessing zulu ana tinonoka wande indonzi loya mavhiki ndiri muno muzimbabwe Zimbabwe iyi mabega ingwe. Zvinondinetsa kuti unoona mapato achirwisana mamwe chete asi vanhu vatema vose. Ini ndikushuvira kuti dei zvaibvira zvaigona mutungamiri wenyika. Agona kubatana neCCC neCCC achamisa vauita chimwe chete. Zvakaita nosimuira zvakanaka. Saka ndakungokumbira imwe wesibisimeni kuti muzivise nyika yose kuti aiwa. Zvinhu zvadhura munyika inezvi bhando rakwira. Dorjera rakwira kuti mwachera rakwira zvese zviri kukwira munyika tushika kupi tidaro nezve tuchiziva kuti vada kuchinjana kuti vakawina kuchinjana muoti chiwenga kutonga zvino isusu tiri kukumbira kuti zvinhu zvifambe zvakadi zvakanaka
mangwana nakanaka pastudio 7 apo munofara here mosi tutoenda nekutibata tichitipa nhau dzinonakidza tine chinangwa nekuti jekesera mupfungwa Inini nyangu ya Dr. Mavaza wa Dr. Awo Dr. Kufunda kana kutiti Dr. Kukunyepera wana Kuzi manyepera achwa ano ita Andifono inyuka ye nimbiri Usafungu te inyepera kukunyepera isustega Na maricha ye unto chumwe mtu unyepera Saka asu unyepera isustega Mnunga achi kima hatipano nga chita ula Kuzi mga terisafe shuriku itika ija Sisi ya tkisai Zano pf tu huta Huta chai Kona shuriku shuriku itika ya huta ya huta ya huta noti pambiri na miru, pambiri na ye.
Izo zange zili pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America inoti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kupesvedzera hondo nemashoko avanotaura asina kunaka panguva iyo mahudo avo achitadza kukunda mahudo ekuUkraine. Nezuro vaPutin vakaudza mahudo avo anoona nezvekushandiswa kwezvombo zvenyuklia kuti agare akagadzirira. Zvichitevera kupinda zvechisimba kwavakaita muUkraine, Russia yakashorwa nenyika zhinji ikatemerwa zvirango zvakaoma neAmerica pamwe chete nenyika dzekuEurope. Pari zvino, mauto ekuUkraine ari kurwisana nemauto eRussia izvo zviri kutadzisa Russia kutora guta guru reUkraine reKiev. Izvo zvinonzi zviri kushatirisa vaPutin. Tabata vanoongorora zvematokero enyika vaFrank Guni kuti vatiudze zvavari kuona uye kuti sei mauto eRussia ari kutadza kubudirira nokukurumidza.
Tinatiri ayo kurwisana kweUkraine neRussia kurwisana kuri kuenderera mberi nenenge yakuda kukora muto nekuti tiri kuona kuti mauto emuUkraine ari muzvivakwa zviri munogara vanhu zviri kuita kuti mauto emuRussia awo akanzi mutungamiri wavo asarwisa munogara vanhu kana kuti pasinei nezvekuita nemauto vakunetseka kuenderera mberi nehondo tiri kuzviona mudunhu rekakivu kumusoro uku rangaratorwa nemauto eRussia asipawa zingi wakupinda wachipamba mba street wachanga kuru isuwa shakari ni mautu mchiwande anonzi ma sniper forces tunura kuti hunde inigeisha ende rambiri asiti katari sauni rime liwi chaku una kuti panenge paku famba pungwadze kuti wani wawiri rani wachitaura nukuti kakawari garega rinopezi wane kutaura tunufara kwa kuti mutunga miri we Ukraine avuma kuti iye achatumira vanhu vake pamugano weUkraine neBelarus kuti vachinotanga kutaurira nakaita manegotiations pasina mapreconditions kureva kuti vaakubvuma kuti vaakuda kutaurira neRussia vakagara semakara asionani asi vachiziva kuti kurwisana kunopedzwa nekutaurirana
kekutanga kubva zvatanga kurwisana uku shoko rokuti nuclear ratanga kubuda munyaya iyi chii chiri kuitika pa Dr. Guni
chatiri kuona ndezvekuti mutungamiri weRussia President Putin vari kuresponda kana kuti vari kuda kuratidza nyika dzekumavirira kana kuti maWestern countries achitungamirirwa neAmerica mubatanidzo wavo weNATO kuti Russia haisi kuita zvekutamba uye inotora security yayo kana kuti kudzivirwa kwenyika yayo sechunhu chiri pamusoro chaizvo chaizvo mukaona kuti mumazuva mana apfuura nyika dzeNATO dzichitungamirirwa neAmerica dziri kuendesa zvombo zvehondo kwete kuUkraine chete asi kune dzimwe nyika mafuma Soviet States kubva kumusoro uko kunana Latvia kusvika kuzasuku kunana Bulgaria zvombo izvi zvinonzi muchirungu maoffensive weapons kureva kuti ndezvekurwisa asi zvekungozvidzivirira chete uye muri kuonawo kuti America iri kutumira mauto ayo taona vana Germany vana France vari kutumira zvombo zvehondo zvepamusorosoro zvinoreva kuti Russia iri kuona sekuti zviri kuitwa neNATO izvi uye nemashoko akabudiswa neNATO musi wechishanu pavakapedza musangano wavo weemergency meeting musangano wechimbi-chimbi vakataura kuti Russia neBelarus dzichapaniswa zvikuru kwazvo neNATO nezviri kuitwa neRussia munyika yeUkraine saka vaPutin vari kutora sekuti haasi mazwi ekutamba ndosaka maona kuti President Putin vakataurira mauto avo enuclear deterrence kana kuti mastrategic forces enuclear kuti aende pahigh alert kureva kuti vari kuti ivo mauto avo anoshanda nezvombo zvenuclear zvemaatomic bombs kuti ange akagadzirira kudzivirira nyika yavo uye kurwisa kana achinga arwiswa nedzimwe nyika zvinoreva kuti nyaya yakukora muto zvekuti pakasashanda pfungwa dzekuti dambudziko remuUkraine rikurumidze kupera tinogona nge taakutarisana neWorld War III
America iri kuti chipane zvambotorwa here neAmerica mushure memashoko avaPutin pamusoro pemauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear
hongu America yabudisa mashoko ayo ekuti nokuburikidza nemutauriri waPresident Biden Jen Psaki vachitaura ivo kuti vari kuona sekuti Russia iri kutsvaga uneneri hwekuti ishandise zvombo izvozvi izvi zvinogona kuti pasi rese riparare kana kuti maweapons of mass destruction vari kuti ivo zviri kutaurwa navaPutin uye zvavaita zvekusimudza kugadzirira kana preparedness yema nuclear deterrent forces avo vari kuda kutsvaga nzira yekuti vashandise zvombo izvi nekuparadza nyika dziri padzvudhuze navo dzeikoko kueurope vachishandisa uneneri hwekuti iyo America neNATO ndivo vari kukonzera kuti vaite izvozvo vatiwo zvekare vari kukondema kana kuti vanoshora zvaitwa navaPutin nokuti zvinoita kuti pasi rese risava nekugadzikana kwakanaka nokuti zvombo izvi zvemanyukira izvi asi zvombo zvinongotaurwa chete kana takatarisa pakuwanda kwezvombo izvi Russia ndoine zvombo izvi zvakawanda kupfuura dzimwe nyika dzese ichiteerwa neAmerica
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato reCitizens Coalition for Change rinoti richaenderera mberi richiita misangano yaro yekutsvaka rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mapato ezvamatongerwo enyika anoshaura kuti haasi kusarudza vechidzimai vakawanda kuti vakwikwidze musarudzo Russia yaudza mauto ayo anoona nezvezvombo zvenuclear kuti agare akagadzirira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.